Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 25 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi panika zvirikuitwa naPresident aripo. Zvinoita kuti vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane pazuva reKrisimusi kunyangwe hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Vanhu vanowedzera mainjuries, especially my neck nemaspinal injuries. Anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kuti dzitakura vanhu vakawanda.
Vana mazvikokota vezveutano votsanangurira veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa. Tinowanda munguva yezororo kudai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvinoti zvinoshuvira kuti dai zvanga zviri kumusha panguva ino yezororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira muri yeZimbabwe kuti ibatane pazororo reKrisimusi kunyangwe hazvo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Mumashoko avo kumuri yeZimbabwe pazororo reKrisimusi vaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vaise musoro pamwe chete vachiita mushandira pamwe kuti munyika muve nebudiriro. Vanoti matambudziko akatarisana nenyika anokwanisa kupera kana paine mushandira pamwe. Mutungamiri wenyika vakatendawo vanobatsira vamwe zvikuru vanoshaya panguva ino yeKrisimusi. VaMnangagwa vakati Krisimusi inenge yakaomera vanhu, asi zvakakosha kuti varambe vakazvipira, vakagadzisa hana pasi uye kuva nerudo kuti nyika ivandudzike zvekare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 akabata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende amai Monica Mutsangwa.
Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi panika zviri kuitwa naPresident aripo, zvinoita kuti vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete. Tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifani kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndo pacho.
Ko imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazororo rinore Krisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tide nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nguva yezororo reKrisimusi inguva inoitika tsaona dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotaura nemumwe chiremba achiudza veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa. ndokuti panyaya inotevera.
Chiremba vanoshanda pazvinoimo Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance sezvo dzinenge dzine vanhu vane ruzivo rwekubata vanhu vanenge vatiyoka mitezo yavo mutsaona.
Tinoona tikazhinji vanhu vanondowedzera injuries, especially ma neck nema spinal injuries, anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzichitakura vanhu vakuwara. Saka tinoinkarija kuti fonerai ambulance kazhinji zhinji within 30 minutes an hour inenge yasvika and most of the people can be saved.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patioka gumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Saka tinoinkarija inonzi splinting, munotsvaga kana mapango kana mapranga kana macardbox chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko side nekuside mosunga kuti risave wobble risatambe tambe gumbo iroro kana roko iroro. Zvinobatsira kuminimize bleeding nekuridusa pain uye zvakare zvinosave pain.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda haasigona kutaura, anacharigona kuita paaccident asi mungoona kuti ari kufema mupenyu, anorarira kudivi rake relift oisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pilo, ruoko rake rekuleft akatsamira, then gumbo rake rekuleft morisari riri straight, rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana. Zvinobatsira kuti kana akarutsa haaspirati zvaarutsa zvipinde mapapu, kana achibleeda ropa rayo haripinde mapapu.
Dr. Chiripanyanga vanotiwo zvakakosha kuti vatyairi vasanwa doro rakawandisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi, izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Zvekuti kuona kwako murodhi kuti uone kujaja kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespidi yakadii iri kure zvakadii zvinenge zvisingaitike zvakanaka nokuda kwokuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in accidents.
Kana munhu achinge achinwa doro, Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofanirwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emaglagai per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana ari mastrong stuff, mawhisky, mabrandi toti 1 shot per day. Ende izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday saka nda kuchibatanidza wawo wangu wese ndochiunwa musi wani, kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera zvavharana.
Emba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa, izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Ukaona vanhu vanenge vane alcoholism wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutora zvinhu vahamba vachinotengesa kuti pamwe doro, kozi upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kunwa hwawa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Gore rakapfuura vanhu 336 vakafa mutsaona dzemumigwagwa muZimbabwe yose, kubva mutsaona chiuru nemazana 4 dzakaitika pakati pa15 zvita 2017 na1 ndira 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri kuitika pa social media. Vazhinji muZimbabwe vari kuti Christmas gore rino hainyatsi kufadza pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nyaya dzematongerwo enyika dzanyanya kuenda mudondo zvekuti vari kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kugara pasi vabatsirane kuronga. Umwe murume anozviti anoti ndewe kuchecheche ati chinonetsa ndechekuti mari haisi kubatika asi zveunogona kushaya zvaunoda kunyangwe uine mari yacho. Tanonoka Wande weStudio 7 abata anoti kuti tinzwewo maonero ake pamusoro pekisimusi yegore rino.
Eya, ndinoda kuti yakati dzikenya namwana.
Chii chinonetsa?
Mari dzacho hadzisi kuwanikwa, zvinhu zvakakwira, zvinhu zvacho zviri kuti zvakadzaya.
Saka muchatamba kisimisi sei?
Isusu hedu tingatamba zviri nani nekuti tiri kusouth africa but tingaitaurira hedu vari kuko, vabereki vedu vose vari kuko kuzimbabwe.
Makatuma here zvinhu kumusha kuti vamwe vagofarawo pakisimisi?
Ya, takatumirawo bhichana wo kuti vambobata batawo.
Saka chamunoshora kisimisi ino chii?
Ii mhaka yekuti zvinhu zvacho zviri kudhura wacho, saka hazvifariki zvakanatsa kudi kunaka mwacho. Mabasa acho hakuna, zvekuti mari vanokwanisa kuwana wanawo vamwe. Mari yacho hakuna, saka amenda kuti oraramiwa sei pakaita seizvo.
Takurukurawo namukoma Golden vari kumayo avo vanoti gore rino zvinhu zvakanyanyisa kuoma uyezve chavangokwanisira kuita mhuri yavo pakisibisi ino kuvaurayira nguruve. Zvimwe zvakaita samakokokora nezvimwiwa nuwa izvi vombotokanganwa.
Ndiri kumayo. Mayo tikabva from Headlands Chendambuya then mai.
Kwakadini koko? Muri kugadzirira Krisimisi nezvira yakadii?
Krisimisi rwendo runo hapana kugadzirira nenzira yatinosiitarisira makore ese. Ndekuti gore rino zvinhu zvakaoma. Nezviro ndakamboshanyira mabhizinesi senda tichisvikapo kana doro ratinombonwa kuti tichimborefresha pfungwa. Izvo zvine zviro raiita 250 koti nhasi rapa $3.
Saka Krisimisi muchaitamba sei?
Takutongoti kutongotambawo kwokuti zvegore rinongotamba kungotiwo zita rekuti Christmas yasvika. Zvoro takatongotiwo nezuro ini ndakatongoitawo zvimwe zvekutongoti kutongouraya kuti zvipfuwe kuurayira mhuri. Hapana kuti mhuri ichaona madhiringi, ichaona chii kuini joya seChristmas yemakore ese.
Chinokodzera chii sekuona kwenyu chii?
Tiri kutoona kuoma kwaita upenyu munyika munomuka. Kuti kukolapsa kwakatoita ikonomi ndo kwakonzera zvese nekuti inflation yacho yabva yaramba yakahaika yakakwira.
Saka zvoitwa sei?
Kwakutotaridza kuti hurumende iripo yacho yavamunangagwa yakonewa ichakwanise because pakanga patombori nehurumende yamugabe yakanga itombori nani. Izvi zvavo zvaita from bad to worse. Saka tikuti dai wambopawo chimuti, wambopawo chimuti kuna wacho wamisa pamwe taitomboti hakuna president yamisa taitomboti zvimwe zvinhu zvaitirerukira. Dai zvinhu zvatirerukirawo pari nhasi ino.
Pakisimisi apa munenge makaungana nemhuri munenge muchitei?
Kwautomboti kwautongotsvaga zvipfuyo kana uine mbudzi wouraya kambudzi, kana uine nguru wouraya nguru sena hangu ndinochengeta nguru. Saka ndakatoone zvino ndakatozombourayawo zvinguruwe rangu zombe kuti mhuri inijo ichimbodyawo nguruwe plus nguruwe ine advantage yekuti mafuta ari mukare. Saka hapachina maexpense akanyanya kutsvaga mafuta.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana-siyana zvichitaura pamusoro pekisimusi yegore rino naTanonoka Wande weStudio 7.
Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Sezvo nguva yeChristmas yasvika uyezve gore ra2018 rave kusvika kumagumo, tiri kuda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu nezvetarisiro yenyu paChristmas. Tiri kudawo kunzwa maondero enyu pamafambiro akaita zvinhu munyika gore rino. Ndiyo nyaya yatichange tichizeya muchirongwa chedu chevechidiki nhasi manheru. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove na8 PM. Muve nekisimusi yakanaka. Bye bye.
Chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nechekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ya, kaziwai muri Studio 7. Ndini Prosper Mabota, ndiri Cape Town, South Africa. ndinotenda nechirongwa chenyu chamunotipa chestudio 7. Ndinongoda kuyambira zvangu mhuri yeZimbabwe pachristmas yataitatarisana nayo kuti tikwanise kuzvibata zvikuru mumugwagwa umu pakufambawo vari kufamba mumugwagwa. Tongokumbira kuti Mwari atibatsire uye tichisumudzawo minamato nokuti murodhi umu magara chikara Satani. Satani ari kuuraya vanhu zvakanyanya nenzira yetsaona mumugwagwa. Zvino ndinokumbira pamberi paMwari kuti vose vari kufamba nedzimotokari tongoisa munyengetero pamberi paMwari tisati tafamba rwendo kuti Mwari atungamire kuitira kuti tikwanise kupinda mugore idzva iwapenyu, nekuti last minute is very dangerous. Umwe anofarisa usvika pakurasikirwa zvino upenyu. Saka tinongoyambirana kuti Mwari ngaatibatsire zvikuru kunyanya mumugwagwa umu nekuti ndiwo magara chikara. Totenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndinoti ivai nezororo rakanaka, kisimusi yakanaka. Kunyange zvinhu zvakaoma munyika, Mwari achatitungamira, zvinhu zvichanaka chete. Ini ndinoitwa Clive Mo Matinyarare, ndiri kuCape Town.
Ini ndinoitwa Hungwe, ndinogara kuGokwe nembudziya kuganda varoi. Christmas ino iyi hamene kuti vanhu vachaitamba sei, nekuti upenyu hwakaomera vanhu, havana kana chokubata. Zvinhu zvekudya paChristmas zviri kudhura zvisingaiti kumashop kuti munhu akwanise kuwana 1 kg yeraisi chai chai haisi kubatika. Zvakatikomera. Handizi kuti hurumende yatifungira chii chaizvo chaizvo, nekuti vanhu vomashopu vari kuchipisa zvinhu kana une USA. Asi kana usina USA, une mabhondi iwayo kuti uzvitenge. Zvakaomera manhu vakomana. Then hurumende yati wao chichemo chedu ichochichi chekudhura kuita zvinhu.
Isu zvedu takakundikana kuenda kumusha. Nyaya hombe, dambudziko refuel. Hapana anonyatsotaura chokwadi. Ivo vakuru vacho vehurumende vanoitaura kuti fuel izere, but vane mota dzacho vanogara murod vakamirira fuel. Saka isu takakundikana nenyaya idzodzo. Tichazoona kumberi kwatinoenda kuti zve zvakamira sei. Ndopatichaenda kumusha. Kimukoma James.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri, asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga maererano nechirongwa chemangwanani chino. Totorawo mukana uno kutenda vanoteverera chirongwa chedu paFacebook vachititumira macomments nezvavanofungawo vari ipapo. Imi kana muchida kutitumirawo mashoko enyu, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Vatinavo nhasi sezuva reKisimusi vatanga kusvika ndiJefferson Mujokoto. Tina Mainiko vanoramba vachititeverera vanofamba nesu mazuva ose. Famba Nero hanzi Merry Christmas vana veZimbabwe. Colin zvakava pano ari kuti Monica murwere. Jefferson adzoka zvakare hanzi dai Zanu PF yambosuduruka pamwe we would have a Christmas. To Lynn Mary Nobungosi ari kutiwo Merry Christmas everyone watching from Australia. Colin zvakava pano hanzi kwatabva ndokure Zanu PF for 37 years ichiponda nyika. Nhasi ndopo voti yakusvika pekuti zvinhu zvava kuda kunaka, vanogara munyika ipi. Topedzisirana. Famba Nero ari kuti 2 days uri mukiu yepetrol zvinoita here. Tinokutendai nekuteverera chirongwa chedu chemangwanani ano.
Mangwanani mangwanani.
mangwanani muri yeZimbabwe. Ini ndini wenyu DJ Tau. Makateera kunhau dzemusi weKrisimusi paStudio 7. Muna mushamarari wenyu Evans Zininga aripa Washington DC. Mova neKrisimusi yakanaka.
Yashika nguva yekuti titarise nyaya dziri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reMaryland muzvare chioniso mupofu vanoti vanoshuva kuti dai vanga vari kumusha panguva ino yezororo reKrisimusi vachitandara nehama neshamwari. Muzvare mupofu vanoti nekuda kwekuti vanhu muno muAmerica havanyanyoungana sezvinoitwa kumusha zvinoreva kuti vachange vari voga vachisurukirwa. Asi vanoti kuti vasasurikirwe vasarudza kunge vachishanda zvavo pazororo. Vanotiwo vanorwadzikana kwazvo kunzwa kuti zvinhu kumusha hazvina kumira zvakanaka, izvo zvaita kuti vakawanda vatambe Krisimusi vasina cheuviri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu tukaenda kumabasa nekuti find kuti vanhu vazhinji vari muno vanenge vane mafamilies avo. Saka isusu tine mhuri dziri kuZimbabwe, unenge uri one arapa, hauna umwe hauinai. Saka totosarudza kutoendaedu kubasa, ndipatotoita kumadhabhu pei ipapo toenda kumeka mari.
Ivo vari kuZimbabwe zvii zvamavaitirawo zororo reKrisimusi?
Tangotumidzira mari vamushamarari tisingazivi kuti vanokwanisa kuwanze kutenga here, ndo the problem. Mari vanenge vanayo tatumidzira, asi kwakunotenga kwacho mambo ndozvichashayikwa. Amen.
Vamwe vari kunze kwenyika tiri kunzwa kuti vari kuunganidza mari votenga zvigadzirwa zvavanenge vachida kuSouth Africa zvichizotakurwa kuenda kumusha. Zvinhu zvamakaitawo here?
Inga ndisina kuita izvozvo nekuti ndikutarisira kunge ndichienda kumusha masvondo mashomashoma ari kutevera. Saka ndanchingoti pandosvika muSouth Africa ndichanhonganhongawo zvandokwanisa kunhonganhonga, ndobva ndaenda nazvo ndega kumusha. Asi dei ndandakaziva kuti pamwe andambe ndakafungawo that idea zvangu ati igood idea yaitwa nevamwe iyoyo ndosvikudza.
Vakawanda vanochema kuti ukanga uri kudiaspora kana dai ukanga uchienda hako kubasa musi wacho wezororo iro rakaita sereKrisimasi, pfungwa dzinenge dziri kumusha, imiwo dzenyu dziri papi?
Dziri kumusha mufunge bhodzi. Ndikatarisa tiri kumusha ndipataitika hembe nyowani, taitenga hembe dzekuona topics vana Edgars, ndipazvaitengwa. Taitoziva kuti kana vanoenda kumusha kumabhazi ipapo ndipankwingwa kazara vanhu vachiorara pambari paya kuti vaende kumaruzevha. Marekodzi manyowani ndopaaitengwa achiridzwa vanhu vari pataundship. Waiona kuti panext door pange vachidzwa rekodhi imwe, havari kuzidza rekodhi imwe, havari kuzidza rimwe rekodhi imwe. Kwakushungu uri kungofara nekufara nekufara. Taibva woenda kumba kwevamwe mumbuya wonodya, wobva woenda panext door kwese kwakuchikungodyiwa. Vanhu vaifara vari pamwe chete. Saka totozvisiya zvekuti madita tiri kumusha, asi musatotiwo kunenge hakuna zvakambuda tisa zvakatokutira kare kare.
Mune vamungadawo here kukwazisa muzuva ranhasi reKrisimusi?
Nda kuti nasekuru vangu vari kumusha, ndichataura zviti hangu vanizoro nemakwa nevanhu. Nekuti nasekuru vangu sekuru Silasi Makadi sekuru ndova ndarwadziwa ndofunga mai vangu yave gore rechi4. Mai vangu vasipo paKrisimasi, saka nokutiwo sekuru vangu vasara ivava hume neKrisimasi yakanaka. Hama dzangu vane kuzengeza, hama dzangu dzese vese vantu vanondiziva ndoti vedu vemuve neKrisimasi yakanaka negoredzva. Pakufamba pamugwagwa vedu wee, marodhi edu akashata, vana hwindi, madhiraivha emabhazi, imi ndimi makutochengetedza vanhu. Fambai zvakanaka, ropa risaramba richideuka zvanyanya. Hatiri kunzwa maripoti yekuti paKrisimasi paitika njodzi dzakawanda futi. Saka be careful pamugwagwa pame muchidhiraivha makatakura vanhu.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare chioniso mupofu vari parunhare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi muchirongwa chedu chemumhanzi ndafunga kumbodzora ndangariro dzevakuru nevadiki timbokukandai kumashure shure kwatakanzwa nembiri yekunzi zuva reKrisimasi kwaifiwa vakomana kumagrowth point hanzi kwaisadanwa anonzwa.
kuchiro wami manzi kuchibati wa danzi wanu wachitambu kama kumbo ne kutamba mimwe mimanzi ya takanzwa nembiri kunzi ya ineta makore wayo dova na Paul Matavire tinzo kutiva imbo chukudiko Kuita basa sebasa. Merry Christmas kwa muri mose kupa kuno ku Studio 7. Muri ya Zimbabwe tunokudai mese. Tombo kanda mfana wechidiki. Juntal arikuya hot hot mu Zimbabwe mazuano ne mumanzu wake we rumba.
Ukuno tambira kupi pa Christmas. Ukuno farira kupi pa Christmas. Pamwe chete ne New Year. Ukuno farira kupi pa Christmas. Ukuno tambira kupi pa Christmas. Ukuno farira kupi pa Christmas. Pamwe chete ne New Year.
Oh, 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 oh. Akuna ye party without Roma ya Junta le za King ya rumba. Everybody.
Merry Christmas Africa. Happy New Year Africa. Merry Christmas Africa. Africa.
Oh, 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 oh.
Mere, mere, Merry Christmas. Mere, mere, Merry Christmas.
Inenzi mbo zakaneza muma party matino famba omu ne mume matino pinda pinda omu. Hanzi Gaffa Party. Ninja President Wingy D. Asi akavharisa zvake 2018 mufano wechidiki weStonian uyu hanzi Jar Signal shinga muroora tobatana after Christmas. Mumanzi uno nakidza kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe muzuva reKrisimusi muchipemberera. Tosangana zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.